manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvita 9/2021 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Anti-Corruption Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekupomerwa kwaari kuita mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana nekusabuda pachena kwehurumende pauwandu hwevanhu vari kubatwa vaine mhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekurwisa uori kana kuti International Anti-Corruption Day. Commission inoona nezveuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ichichema-chema nekusavapo kwemitemo yakakwana yekurwisa uori. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedzwa kwezuva iri dzaitwa pamahofisi eZAC nhasi muHarare sachigaro wekomishini Amai Lois Matanda Moyo vati kushaikwa kwemitemo inochengetedza vanenge vamhangarira vamuhori kuri kudzosera shure nyaya dzekurwisa uhori munyika.
Zvinhu zvatinosangana nazvo mukuinvestigeta nyaya dzeuhori ndedzekuti hatisati tava nemutemo wakanangana nekuchengetedza vanenge vamhangarira vanhu. Zvamunoona ndezvekuti kumabasa uku vari pasi ndo vanonyanya kuona mhosva dzinoitwa nevakuru. Saka pavanenge vamhangara huri wevakuru huya, vakuru vanobva vadzinga vaya mabasa vasati vatongwa nyaya kana kuvaendesa kunoshandira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki, vachingova kuri kuda kungovapanicha kuti vakamhangarirei. Saka iyoyo ndiyo nhamo huru yatiri kusangana nayo. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti ikasire nemutemo unochengetedza vanenge vamhangarira vanhu vane huori kuitira kuti hondo yedu yehuori ikwanise kubudirira.
Amai Matanda Moyo vati pagore rino vakawana nyaya dzinodarika chiuru chimwe chete dzine chekuita neuori, uye komishini yavo yakakwanisa kuongorora nyaya 184 ikaendesa nyaya idzi kumatare. Vatiwo vanhu 12 vakawanikwa nematare vaine mhosva dzeuori.
Gore rinorega zvake yakakwanisa kuita madokesi 184 ndio akaendeswa kumatare edzimhosva kuti akanikwanise kunga achitongwa ikoko akapera kuongororwa atinobvumirana nawo kuti ane nyaya dzaakukwanisa kuti vanhu vanozvidairire.
Amai Matanda Moyo vatiwo sekomishini inorwisa uori vanokoshesa zvakanyanya kutora upfumi hunenge hwaunganidzwa kuchishandiswa uori kubva kune avo vanenge vabatwa nemhosva idzi. Vachipindura nezvemashoko ekuti komishini yavo haisi kugona kurwisa uori munyika uye ine uori pachayo, amai Matanda Moyo vati veruzhinji vanofarwa kuridza pembe kana paine uori huri kuitwa kusanganisira nenhengo dzekomishini yavo.
Vanhu zvavari kunetsera ndezvekuti vanoona uori nekuti ivo vari kuitawo futi uori wacho. Mukoona uori huri pamarodhi edu ekuti mapurisa kana weVID vanobhadharwa mari. Vanhu ivavo vanenge vatoravo waparticipata mukubhadhara mari idzodzo. Saka havadi kuzouya kuzaki kunomhangara nekuti vese vanenge vane dzimhosva. Saka vanozongopedzisira vaakungogunun'una. Asi chatinotaura ndechekuti varipo pamarodhi ipapo ngavatibati kuitira kuti tikwanise kuvabatsira tigosunga vaya vanovakumbira mari ivo vagopfuura pamugwagwa zvakanaka.
Amai Moyo vatiwo pamapazi ehurumende komishini inoona sekuti uori wakawandira kubazi Vehicle Inspection Department iro rinowanisa vachairi zvitambi mapurisa pamwe nebazi reZimbabwe National Road Administration kana kuti zinara vakati sekomishini vari kurwisa uori mumapazi aya
nyatsodoma kuti weVID uori hwawo hwawe mhando yepamusoro uye tiri kudhila nawo tasunga wakati wandei uyezve kune kunoreji kuku matoll gate kuzinara kune hori wakawanda ndofunga takatosunga we toll gate yese shurugu wakanga vachishandisa makadi ezinara ivo ndovo nyepera kuswipe mari ezinara vachitora mari vachisa muhomwe pazuva umwe naumwe aitoenda kumba nemari aitoenda asina anga ane 70,000 mabond kana kutoti ma US 200. Saka ndingati nduo mapato atingati arikuita uhori wakawandisa mazuva ano nemapurisa ari pamugwagwa.
Murongi wemabasa muTransparency International Zimbabwe vanqovani chavangu avo vanga vari mumwe vanoremekedzwa pamhemberero idzi vati kuti zaki nyatsoshanda sezvainosungirwa nebumbiro remutemo yenyika inofanirwa kupiwa mari yekushandisa yakakwana pamwe nekuti ikwanise kushanda nemamwe mapazi ehurumende akadai sematare nemapurisa zvakanaka vachavangu vatsigirwawo kuti mutemo inofanirwa kusimbaradzwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni 12 emadhora ekuamerica mumakore makumi matatu apfuura kuburikidza nekuburiswa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti pachishandiswa uori pamwe nekunzvenga kubhadhara mitero. Tsvakiridzo yakaitwa neThe Century gore rino yakaburitsa kuti chipangamazano chemutungamiriri wenyika vakudata gurei vakaumba makambani anovanza upfumi hwavo kunze kwenyika munzvimbo dzakaita seCayman Islands neMauritius. Zvinofungidzirwa kuti vatagwirei vane upfumi hunodarika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu chemadhora ekuamerica kana kuti 1.5 billion US dollars asi upfumi huzhinji hunonzi hwakavigwa kunze kwenyika. Vatagwirei mbune havapindure mibvunzo yevatori venhau panyaya iyi. Kunze kwavatagwirei Zimbabwe inonzwo ine makambani nevakuru vakuru muhurumende vanoita zveuori pakutengeswa kwezvicherwa zvikuru mangoda ekwamarange. Zuva rekurwisa uori iri rinocherechedzwa pasi rese musi wa9 zvita gore rega rega uye gore rino racherechedzwa pasi pedingindira rekuti you're right, you're wrong, say no to corruption. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekupomerwa kwaari kuita mhosva yekunzi vari kushanda nenyika dzekunze dzakaita seAmerica, Britain pamwe neSweden nechinangwa chekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripansi anoti panyaya inotevera.
Kushushikana uku kunotevera mashoko aburitswa nhasi nebepanhau reHerald richiti mizinda yeAmerica, Britain neSweden iri kushanda pamwe chete nemasangano akazvimirira akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano revadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Roadshares Union of Zimbabwe, Citizen Manifesto, sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation nemamwe mukuronga kuratidzira mwedzi unouya nechinangwa chekuda kupirigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi mutungamiri weR2 vaObert Masaraure vati mashoko aya hasi echokwadi.
Pari Herald harifanira kuramba richienderera mberi richingonyora manyepo pamusoro pemazita edu risingatipi mukana wekupindura izvo zvinenge zvinotarisirwa pakunyorwa kwenhau nevatapi venhau vese. Tine kodzero dzekuti tinge tichinzwikawo divi redu, asi tinoona vachiramba vachingonyora manyepo avo vachiwedzera kunyora kwavasina kuswera vachishandisa mazita edu, zvinonzi zvatisingatambiri.
Mashoko aya atsinirwa navasamewo wadzai vesangano reVset avo vati zvaburitswa nebepanhau iri hazvisizvo zvakavambirwa sangano ravo vachiti sangano ravo harine nezvematongerwo enyika.
Isusu seVset chatakafomerwa seboka kumiririra zvido zvemainformal traders kusanganisira kuti vakwanise kushanda panzvimbo dzakanaka dzakachena vakwanise kuwana mikana yekukwidza mabhizimusi avo nekuvamirira pakodzero dzavo kuti vange vachishanda vasina vanhu vanogura kodzero dzavo. Ndo zvatakafomerwa seboka, hatina kufomerwa kurwisana nehurumende chero nani zvake, hatina kufomerwa izvozvo. Mashandiro edu haasi ekurwisana nevanhu, mashandiro ekuti kana patinenge taona pane problem tinogara pasi towana solution tese nevatinenge tichiti mastakeholders.
Kunyange hazvo vachiti zvataurwa neHerald hasi zvechokwadi, vamatsaraure vati hapana chakaipa pakuchinjwa kwehurumende neveruzhinji.
Hurumende hongu dzinobviswa bumbiro remutemo rinotipa mukana iwoyo wekuti pano nepano tinopota tichibvisa hurumende, kusanganisira kushandisa maelections kana kuti oshandisa nzira dziri peaceful dzakafanana nekuratidzira kuti hurumende kana ichinge yakonyewa sekukonyewa kuri kuita hurumende yavamunangagwa, tinekodzero yekuibvisa. Pari zvino hatina urongwa hwatanga tatitatanga wekuda kubvisa hurumende yavaemarson munangagwa, asi vazive kuti kana vasiri kudeliver macitizens acharamba achiorganizana kusvika vabatana nepfungwa dzekuti ngavachibviswa zvavo vasorore tiwane utungamiriri hunoda zvido zvevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vatiwo zvataurwa nebepanhaure hurumende iri kuvhunduka chatikwatara semunhu anekaturike.
Inyaya takabvira tichingonzwa kudhara kuna vana vamugabe kusvika nau takunzwa zvakare zvichitaurwa navana munangagwa. Inyaya yekupomera kuti kana mbada yoda kudya vana vayo inovati mane munhu wembudzi, ndozvatakuona zviri kuitika pano. Inyaya yekuda kutsvaga kuchikora kodzero dzevanhu. Vana vemuZimbabwe vane kodzero dzekuungana vachitaura zvinovanetsa, vachitaura nevakuru kana pachezvavo, vachironga mazano ekuti upenyu hwavo hungafambiswe sei. Inyika yakasununguka ine bumbiro rinotendera kuti vanhu vaungane vachironga vachitaurirana pasina kutyorwa kwemutemo wenyika kunenge kuripo. Izvi zvakutaurwa zvokuti pane masangano ari kutirongera varoda kuzoironga kuratidzira nekugadzirira sarudzo dza 2023 kwangove kutsvaga nyaya yekuti vaone kusunga vanhu nekushungurudza vanhu sezvavagara vachiita makore ese.
Muzinda weAmerica muHarare wati hausi kuda kutaura nezvenyaya iyi uye tanga tisati tapindurwawo nemizinda yeBritain neSweden nezvenyaya iyi. Vamwe vadomwa neHerald kuti vari kuronga zvokupidigura hurumende vanosanganisira vaGeorge Makone navatatenda Mombe Yarara, avo vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vakambenge vapindawo mumwe musangano kuMaldives waive nechinangwa chokupidigura hurumende yavamunangagwa, asi vasungwa ava vakazowanikwa nematare vasina mhosva. Bepanhaure Herald rati nyaya iyi yave kutoferefetwa nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanokwanisa kutaura pari zvino. Vachiti varoda kumboongorora zvaburitswa neHerald izvi vozoburitsa gwaro rizere. Mibvunzo yatatumira mupepeti webepanhaure Herald vaHatred Zenenga yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana nekusabuda pachena kwehurumende pauwandu hwevanhu vari kubatwa vaine mhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kushushikana uku kunotevera kuzivisa kwakaita hurumende svondo rapera kuti vanhu makumi mashanu vaive vabatwa nemhando yeOmicron munyika, asi haina kuzoramba ichizivisa nezveuwandu uhwu, izvo zviri kuita kuti vamwe vati pane zviri kuvanzwa pamusoro penyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muAmerica, Dr. Simpsoranga, vanoti zvakakosha kuti hurumende iite tsvakurudzo nekuzivisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nemhando yeOmicron, vachiti izvo zvinobatsira zvikuru pakurwisa chirwere cheCovid-19.
Hurumende inofanira kuramba ichipa vanhu manumbers uye kuita zviri necessary kuti COVID-19 isaramba ichipararira. Omicron ivariant iri kubva kuonekwa pasi rese, and mascientists neveruzhinji vachine mabvunzo yakawanda. So it is very important kuti hurumende inge ichiongorora kuti chirwere chiri kupararira zvakadii munyika. That way mamajors anodiwa
Dr. Ranga vati kunyange hazvo zvichidhura kuti paitwe ongororo yekuziva kuti mhando yechirwere cheCovid iri kutekeshera munyika ndeipi, vati zvakakosha kuti hurumende iwane mari yekuva nezvikwanisiro zvekuita izvi.
Hurumende inofanira kuprioritiza kuti maresources ange aripo nekumeka shuwa kuti ivo vanoshanda mumalabs vari kubhadharwa mari dzakakwana uyezve hurumende yagara ichishanda nedzimwe hurumende sana South Africa. I understand kuti mamwe masamples anenge ari kutumidzirwa kunana South Africa kuti genomic sequencing and so forth zviitwe. Izvi zvinhu zvinofanira kuramba zvichiitwa, hachifani kunge chiri chiwandewande kuti manumbers akamira sei. There is not good enough reason kuti vanhu vasaziva kuti mhando dzecovid-19 dziri muzimbabwe dzakamira sei. Hurumende ine that responsibility and hurumende inofanira kuisa maresources akakwana kuti zvirambe zvichiitika.
Dr. Norman Matara, vanove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vatiwo matanho akatorwa nehurumende mushure mekuveko kwemhando yeOmicron ndeyechimbi chimbi uye hana humbowo hwescience hunoratidza kuti anobatsira. Vatiwo hurumende inodzoka yozviviringidza pachayo nekuramba ichiita zvimwe zvirongwa zvinoonekwa sezvinowedzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Matanho akatorwa nekupanika nekutya uye asina rutsigiro rwesainzi kuti anomisa zvishuwa here kudzivirira kwecovid-19 sematanho ekuisa vanhu muquarantine kwemazuva anosvika iwo 10 days zvinhu zvekuti even ana World Health Organization havasi kutsigira zvinhu zvakadaro. Saka tinoona sekuti zvinhu zvinofanira kuti zviitwe revised uyezve tiri kuti hurumende yaisa matanho but matanho acho ayakaisa haisi kumatedzera pachayo. Tikuona hurumende vachiramba vachiita magatherings vari kutanga official opening zvinhu zvakawanda kuvanhu vari kuuya vari mumabhazi vachisvikoungana vachivhiringidza or vachivhayoleta mitemo yakaiswa nehurumende yacho pachezvayo.
Mukuru wezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti hurumende haizi kukwanisa kugara ichipa uwandu hwevanhu vabatwa nemhando yeOmicron munyika, asi vati vari mushishi kuongorora utachiwana uhu kubva kumatunhu ose enyika vakati vachazivisa zvinenge zvawanikwa munguva pfupi iri kutevera. Dr. Mahomva vatiwo hurumende inosungirwa kuita izvi pasi pekurudziro yeWorld Health Organization. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wekare uye vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri 4720 uye vabatwa munyika yose nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150628. Vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemumwe chete 2,926,141. Vakabayiwa nhomba yekutanga mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nezvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu 3,907,860. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
America nhasi iri kukokera musangano weutongo wejekerere kana kuti Democracy Summit uyo uri kuunza pamwe chete vatungamirizana negumi vanosanganisira vatungamiri venyika, vemasangano akazvimirira uye vemabhizimisi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti musangano uyu uri kuitwa sezvo utongo hwejekerere hwatarisana nematambudziko makukutu pasi rose kanawo muAmerica macho. Zimbabwe haina hayo kukokwa kumusangano uyu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura musangano uyu padandemutande nekutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Mumashoko avo vaBiden vakurudzira vatungamiri venyika dzepasi rino kuti vatevedzere utongo hwejekerere.
Our fellow leaders, members of civil society, activists, advocates, citizens, we stand at an inflection point in our history, in my view. The choices we make, in my view, in this moment, are going to fundamentally determine the direction our world is going to take in the coming decades. Will we allow the backward slide of race and democracy to continue unchecked? or will we, together, have a vision and the vision, not just a vision, the vision and courage to once more lead the march of human progress and human freedom?
Vatungamiri venyika ni masangano akazvimirira oga vanorwira kodzero dzevanhu nemi vamwe vose takamira pamararano munhoroondo yeupenyu. Nzira yatichatora ndiyo ichapa kuti tizive kuti ramangwana redu pasi rose rinenge rakamira sei. Tichatendera here kuti tirambe tichidzokera kumashure munyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti tose takabatana tichava nemuno neushingi hwekufambisa kusununguka kwevanhu mberi.
Vatiwo vari kuumba homwe yekubatsira munyaya dzezveutongo hwejekerere pasi rose.
Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom, fighting international corruption, standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy, and defining and defending what a fair election is.
Tiri kuronga kuti tiumbe homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemana yekubatsira kuunza utongo hwejekerere, uye tichabatsira vatori venhau kumisa uori kupa umizha munyaya dzesarudzo, uye kutaura kuti sarudzo dzakachena dzinenge dzakaita sei.
Nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisira Botswana, Namibia, Ghana, DRC, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, Senegal, Zambia neSouth Africa. Pakusakokwa kunhimbe kweZimbabwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati
hongu zvazvakakosha kuti Zimbabwe pamwe ikaenda pajekerera rakadai inozvo chimwe chetewo zviviri zvainogona kudzidza, asi nemaonero akaita zvino muno muZimbabwe mazuvano. Mazuvano tiri kutarisa nyaya yePrivate Voluntary Organizations Amendment Act. Pamitemo imwe yatiri kuona iri kuuyisa udzanyiriri hwakanyanya munyika. Nokudaro zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvinotariswa kuti hurumende ingakokwere pamusangano wakadai. Zvakare kana tichitarisa nyaya yecorruption, tiri kutoona kuti munomu inenge yakutoitwa zvimwe zviya zviya zvinoshamisa. Nokudaro hadzikoni zvakakodzera kuti inge ichikokwa pamusangano wakadai maererano nenyaya iyoyo.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights vadzikama ibere vatiwo
musangano uyu wakakosha zvikuru nekuda kwedemocratic backsliding yatiri kuona iri kuitika munyika zhinji zvichibva munguva yeCOVID-19. Hurumende zhinji dzakaonekwa zvisanganisirawo Zimbabwe dzakaonekwa dzichishandisa denda reCOVID-19 iri kudzorera demokrasi mumashure.
Musangano uyu uri kupetwa mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vanopikisa vachinzi vari kupa nerudyi votora neruboshwe pakuvandudza mitemo inonzi nevanorwira kodzero dzevanhu inombunyikidza kodzero dzeveruzhinji. Hurumende mazuva apera yakadzika mutemo weData Protection Act uye une zvikamu zvecyber security and cyber crime. Zvikamu zvekusora izvi zvakatambirwa nevamwe zvichinzi zvinochengetedza nyika, asi vamwe vari kugunununa kuti kuiswa kwehofisi yekusora muhofisi yemutungamiri wenyika kuchapa kuti kodzero dzevanopikisa dzityorwe zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Chinhu chekutanga ndechekuti semasangano akazvimirira oga hatisiri vanhu vanoda lawlessness kana kuti varipo kuti nyika isave neupongi hwemutemo. Tinokurudzira chaizvo kuti nyika iwe pasi pemutemo, asi zviri kuitika muZimbabwe ndezvekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuvhara nzvimbo inoshandira masangano akazvimirira oga. Avo vari kunzi vanofanira kuti varejiste kana wachipinda muma rural district councils wanofanira kuti vange vakanyoresa kunana district coordinator ende tinoziva zvekare kuti patinoedza kuti tino register tinonzi tinyore thesis ende kazhinji kacho havatobvumi kuti uregister saka chinangwa chacho ndechekuti ma CSO asa operate munzvimbo dziri kusangana nematambudziko emhirizhonga zvikuru sezvematongerwo enyika ende totarisawo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa 2 weeks ago vanga vachitaura vari kugokwe vachiudza vatsigiri vavo kuti munofanira kungwarira maNGO kana vachiuya kuno nekuti maagents eregime change saka munofanira kudefenda nzvimbo yenyu zvinhu zvakadaro zvobatanidzwa nemitemo iri kuiswa yekunzi Patriotic Bill PVO Act zvinhu zvinoita kuti yatingati criminalization yemasangano akazvimirira oga zvinokwanisa kuti upenyu hwedu hupinzwe munjodzi
vadzikiti pindai utinzwe
chekutanga ndoda kutaura kuti ndine kushuva kukuru kukuru kwazvo ndekurasikirwa kwatakaitwa navadhi vamazinga tinonzwa kubatisana zvikuru tinoti mhuri yavo ngaichende inetariro vazorodze nase nekuchema kwavari kuita ikoko zvinotese panguva inose vahemiri yezimbabwe nekuchema vadhi vamazinga ndichibva ndada kuti ndipinde mukati munyaya yedu nyaya iripo yakatarisana zvikuru PVO Act and the Patriotic Bill zvakanangana nekutarisa maprivate voluntary organizations riripo pakuchengetedza avo vari kupemha mari nezita rezimbabwe neavo vari kubvisa mari vachiti iri kuya munyika yezimbabwe nezvinamba zvavanenge vakatara panofanira kuva neguideline yatinoziva tose kuti kana iri organization inefunenge inenge ine maobjectives nemaends nemission statement yayo izvozvo zvofanira kunge zvichiongororwa zvichitariswa kuti zviri necessary here paenvironment yavanga kuti vaoparitire vati dambudziko riripo nderekuti pane kakuzoitika kanga kakuitika kumashure uku kwatinoziva tose nekuti kwanga kwava kuti zvimwe zvinouya zvakahwandiswa kunzaiwa kuda kubatsira vanhu vemuchimarimani pedzezvo zvaakuiswa tumapepa mukati pemapato enyika kuti kabukai pautokavhura dzimwe dzingopada vava kuti vanhu vakada karedio vari kubatabata dzimwe dzingova masaisai asingatenderwe kungachibatika munyika yezimbabwe saka izvozvo zvinokonzera kuti sehurumende inge ichikwanisa kuti chidzika mutemo unochengetedzawo maeven airspace yenyika unochengetedzawo zvakare even mabatirwo maorganizations vanyika anenge achipuhwa marika
maguu pindurai zviri kutaurwa navadzikiti
uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva paunity yatakaona muna November 2017 vakabatana vane vezimbabwe ruling party opposition civil society riri vachiti taakuda kudrawa line in the sand kuti zvanga zvichiitika kumashure kwese uko zvapera taakuda a new dispensation a new democratic dispensation saka vamunangagwa tingati vabacklider kana tichishandisa language yereligion munhu adzokera kumashure aakutodarika udzvanyiriri hwavamugabe nekuti vamugabe pavanga varipo bhili raitaurwa nezvaro asi harina kubvira rakambopaswa kuita mutemo
vadziki tichingoti gaga muchipindura ipapo hanzi vamunangagwa vadzosera nyika kumashure
vamunangagwa haana kudzokera kumashure asi vari kusimbaradza mutemo wenyika nekuti tinorarama by the rule of law and they go through parliament.
Nengo yezanu PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kumukuru wesangano rakazvimirira Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vachitaura vari parunare pamutare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Selamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 9 kuMpalakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Uraiti njewa sile COVID-19 le kona asakwa nisututu slanga nila ma lectures etu physically but for uti sifunde online ulezi mare sifunagala esinengi ama data uti swa tenge anyege swa afote so at least mwasi ya ngejiswa uti swela ama data lao ya ugora.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku okuvezwa ikukhuphuka kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Umongameli Joseph Biden weMelika uvula ngokusemthethweni umhlangano wokukhuthaza umbuso wentando kazulu lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa owe-Summit for Democracy. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku okuvezwa ikuqonga kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Lokhu sokubangela ukuba lamakolishi emfundo yaphezulu amaningi abanjwe ngamandla okuthatha amanyathela okuphindela kuzifundo zebulenjini emizameni yokwehlisa ukuthelelana kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abafundi bemakolitshini amaningi emfundo yaphezulu bemukela ngemibono ehlukile ngezifundo zebulenjini. UVigilant Shoko ofunda eMidland State University uthi kuhle ukufunda ebulenjini kodwa kuyadura.
For uthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde so at least ngasi yancediswa ukuthi sithole amadata lawo.
USharon Khumalo laye ofunda eMidland State University uthi ukufunda ebulenjini kulobuhle lobubi bakho.
Uhlelo lolulu lulama-advantages lama-disadvantages. I-advantage ukuthi liyasenza ukuthi sivikeleke kumkhuhlane lo khona owe-coronavirus because really the virus is so deadly abantu bayafa and lathi i-health yethu iqakathekile njengama-students nama-lecturers. So ama-disadvantages ukuthi in terms of i-data i-Wi-Fi esiyibhadala ku-fees lana esisebenzisa esikolo at least ngakube kuthiwa ngasisezindlini siyayithunyezelwa lathi ukwenzeka ukuthi sikwanise uku-accessa ama-online lessons wona lawo.
Osakhulayo olilunga ledale lephalamende eBulawayo East uNkosazana Melissa Chikambi uthi ukufunda ebulenjini kuqakathekile ngoba kuza kwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kuyaminimiza ama-cases e-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuthola imali yokungena ebulenjini.
I-COVID le isiphambanisele into eziningi kakhulu especially kubafundi lapha asithele nzima shame kakhulu nge-COVID ngoba iza ngendlela ezijeneyo leyathi lisarelaxile lisayikhangele lebi khona sokubuya eyinye into esingaziyo lokuthi izophetha ngani njalo ungakhangela kathesi angithi abantwana sebeyafunda online yabona. Abantwana laba idatha liyadura one imali itholakala nzima ugetsi uyahamba idatha lethu eZimbabwe lalikhwela every day. Kana gcine omunye eswela ukuthi enzeni, gcine umntwana sephuma uhambe ethwele ilaptop.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube usekhuthaze uZulu ukuba ahlale eqaphele elandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ezethulwa ngabezempilakahle.
Abanye nje bazihambela ngobusuku, omunye uvelale, omunye uvelale, ebuye ezohlanganyela labanye, uyabe engazazi ukuthi ulakho. Nxa ebuye wazohlanganyela labanye nje, akula test, akulani. Isovyesi yatshiyela ithelele lonke. Engifuna ukukukhuthazayo ukuthi ngithi ebantwini bakobulawayo, sicela sinanzelele. Abanye bazabuya bevela khatshana bezohlanganyela lapho. Engxenye yabe engazazi ukuthi ulakho, etshiye kuhlanyele kobulawayo, asinanzeleleni. Asizondani kuyikuzama ukuvikelana.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu elilengxenye lenkulungwane 150,628, wasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,095, kwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,720, okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe nhlanu 4,996. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,926,141 ngokugcweleyo, kuthi abangaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,907,860. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, isikolo seboarding eSt Christopher's Primary edolobheni leGwanda sesivaliwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCOVID-19. Abafundi abakugrade 7 abafika phose amatshumi amathathu batholakale belegcikwane leli kuliviki, okudale ukuthi abezempilakahle bethathe isinqumo sokuvala lesi sikolo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda. Silokhe sikudaba linye. Ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yicoronavirus kwele South Africa ngosuku sokusethusa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebesezilungiselela ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempilakahle kule South Africa lumemezele ukuthi kulabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili close to 20,000 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus emaholeni angamashumi amabili lane edluleyo. Leli nani selithusa abaningi abavela eZimbabwe, njengoba kumaviki ambalwa bebehlaselwe yilo mkhuhlane wosuku bebephansi kwenkulungwane ezinhlanu below 5,000. Lokhu sekuthiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazekile njengoba zilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala futhi ngesikhathi lapho kulindwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi enze isimemezelo ngemigoqo ezaba khona kulandela ukukhwela kwenani labahlaselweyo ngosuku. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Ethel Ndlovu uthi sebedlela evalweni njengoba sekuyisikhathi sokuthi balubhekise ekhaya.
Lokhu kodwa nje kuyasikhathaza kakhulu, cause isikhathi esilaso sokuthi siye emakhaya yiso sona leso. Kumanje asazi ukuthi kuzoyenzakalani, kodwa kufuneka sihambile emakhaya. Abanye sesiye savukela izihlobo zethu zingcwatshwa zingekho, sishonelwa ngabazali bengekho, kodwa besekuthiwa mabekuyavuma besidedele sihambe emakhaya. Ngoba eyi, le ndaba inzima le, inzima mpela, ayisinikezi buthongo.
Abanye-ke abanjengoNyson Moyo besabela ukuthi abaya ekhaya bazalithwala legciwane bayiligcwalisa ekhaya ngesikhathi ezempilakahle zivele zintengantenga eZimbabwe.
Imajority yabantu abasuka la beya eZimbabwe for ama-holidays, they are not vaccinated, abavaccinatwanga. Ama-vaccinations aseZim are very slow and very low. So kusho ukuthi nje uDisemba lo is a death sentence for a country enjengeZimbabwe. Yikho manje ukuqala kwenkathazo iyangena ke manje iCorona eZimbabwe, and izongena strong ngenxa yabantu abasuka la bethi bayavakashela abantu abadala kanti cha babaphathela inkinga zodwa.
Umnumzana Vusa Ncube yena uthi ubuhlungu ukuthi uhulumende weZimbabwe ubevele seqinisile imigoqo yokungena elizweni.
Ezithizi sikhuluma kanje vele ezingu kunalo umthetho ukuthi wonke obuyayo kumele aye quarantine for 14 days from esikhwameni sakhe. Vele nje khona lokho kodwa sekuvele ukuthi whether ama cases akhuphuka ayenzani eZimbabwe sebefakile vele umthetho ukuthi oyalapho 14 days quarantine PCR test konke lokho kusuka elokuzene esikhwameni sakho. Wena uteste negative 14 days quarantine.
Imicika zithi zinenge izibonelo sikhombisa ukuthi igcwane le Omicron elimemetheka ngamandla kwele South Africa alilabo ubungozi obufika kula aseke abonakala. Bangaphansi kwamachuma amane 36 abantu ababulewe yi-coronavirus phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamachuma amabili abahlaselweyo. Zibuya njalo incitshi ukuthi inani labavalelwa ezibhedlela lilogula phansi kakhulu xa kuqathaniswa le ndlela ebeliqonga ngayo uhlandla lakuqala elesibili lelesithathu sokuhlasela kwe-coronavirus. Uhulumende usebuye wapha imvumo yokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yesithathu okuyinto encitshi ezithi iza kupha kuvikela okukhulu ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selingene kuhlandla lesine lokuhlasela ngamandla kwalo mkhuhlane. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa selokhu yaqalayo. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye over 90,000. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus sebephezu kwezigidi ezingamachumi amabili lesithupha over 26 million. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Umongameli Joseph Biden uthi kumele amazwe wonke avikele umbuso okhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lentuthuko emhlabeni wonke. Wethule lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano we-Summit for Democracy oqoqoye lelizwe leMelika okukhuthaza umbuso wentando kazulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden utshele abakhokheli bamazwe athiyeneyo abehlanganiso ezizimeleyo labanye abasemhlanganweni lo oqale namhla njalo ogqitshwa kusasa ukuba uyaxega umbuso kazulu emhlabeni onke jikelele.
Democracy needs champions. And I wanted to host this summit because here is the here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort.
Ngibone kuqakathekile ukuba ngenze umhlangano lo ngoba kukhanya engani kwehla ngamandla emhlabeni onke jikelele nakwele Melika ukuba lo mbuso okhululekileyo. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe yi-Freedom House labanye. Kuqakathekile kakhulu ukuba kube lo mbuso kazulu emazweni wonke. Kwele Melika siqhubekela phambili sonke isikhathi sizama ukuvuselela umbuso obalulekileyo uthakazelelwa ngabantu abanengi.
American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
Uthe elizwe lakhe selibumbe isikhwama sokuvikela umbuso okhululekileyo emhlabeni onke jikelele njalo nokulwela amalungelo entethelo ezindaba ezihlaselwa ngabanye ababusa amazwe ancindezela uzulu.
We're doubling down on our engagement with and supported democracies around the world. Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom.
Sasile sikhwama esethulwe nguhulumende wami ledale leCongress esilemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $224 million ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo. Sizabe sisekela umbuso okhululekileyo intatheli izindaba lokunye ngoba umbuso obalulekileyo uba khona nxa abethula imibiko bekhululekile.
Standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy.
Ekhuluma njalo emhlanganweni lo umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uthe uthakazelela ukuba abantu sebezibusa elizweni lakhe.
In our country Zambia, earlier this year we saw a democratic revival.
The leading actors were the people of Zambia.
Ngomnyaka lo kube lombuso okhululekileyo. Abantu bonke benze kwaba lombuso okhululekileyo. Bazenzele bona ngokwabo ngesikhathi sabo zusenzwa ukhetho. Bazulwele bona ngokwabo. Ukunqoba okwenziwe ngabantu kuveza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungakwenza konke lokhu.
They were brave and proud. They ignored the threats, the intimidation, and the obstacles that were put in their path to vote for a better future.
Abakhokheli bamazwe athiyeneyo okwamanje baqhubekela phambili besethula imibiko yabo emhlanganweni lo wenzelwa ebulenjini be-intanethi besebenzisa inkundla zokuxhumana. Kulamazwe alitshumi lantathu avela kuzwekazi le-Afrika alabantu abasemhlanganweni lo. EleZimbabwe kalibizwanga nguhulumente kaBiden. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi eleZimbabwe kalibizwanga nguBiden ngenxa yokuthi ilizwe kalibuswa ngemfanelo.
IZimbabwe ukuthi bayishiye phandle yikuthi ikhuluma idemokrasi ngomlomo kodwa ngezenzo idemokrasi ayikho. Akula muntu okhululekileyo kusukela nje kuZulu ozihlalele emakhaya kuze kuye kubona laba abakhulu labakhokheli bamabandla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana kuthula Majazi laye oyingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angithi vele bayalwa abantu laba iMelika neZimbabwe. Yikho iMelika yafaka umthetho okuthiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Umthetho lo ulezinqumo eziningi ezafakwa ngele Melika bezifaka ukuthi iZimbabwe izigcwalise. Ezinye zalezi zinqumo yikuhlonipha imithetho yeZimbabwe esingathi yi-respect for rule of law. Lokuthi nxa sisiba lokhetho lweziphathamandla lube yilokhu okuthiwa yi-free and fair election. Okunye okukhulu okwadala ingxabano yindlela uhulumende welakithi owathatha ngayo umhlaba owawusezandleni zabelungu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi akumangalisi ukuba eleZimbabwe kalibizwanga emhlanganweni lo.
President nalo uBiden engusenator yibo abacraft izidera bona babantu, yibo abanikazi bezidera. So what do you expect kumnikazi wezidera esilwa leZimbabwe? Bavele basempini leZimbabwe lo muntu nguye umuntu ke okuthi sibili thina njengeZimbabwe ukungena kwakhe kuthi ukuthi thina akutshintshi lutho iAmerica. Very foreign policy yayo vele azozitshintshe ngokunjalo as expect ukuthi basinxuse emhlanganweni yabo enjengayinaleyo ngoba balenjongo kuyakhanya ukuthi balenjongo umnikazi wezidera usemsebenzini ngako kathi siyazigcwalisa khonokho ababekwenza bencindezela iZimbabwe ngendaba yeland babuhlungu nje ngeland ngendaba yeland kuphela akulanyinto ekhona ngabandi banqisana labo Britain amazwe oBritain ngale.
Abasemhlanganweni lo bamele amazwe edlula ikhulu. Bakhangelelwe ukuba bazosebenza ngamandla emazweni abo ukwenzela ukuthi kube lombuso kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amabandla ezombusazwe athi alokhe ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission olukhangelelwe ukubhalisa umphakathi emawadini. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance eMathabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sokhe sizasikhuluma nabo emasouth ukuthi khona kaba irejista ukubhalisa ukuvota. Indawo esikizwe kungananzelela indawo zethu zonke esinazo sendawo enjengabo-Big Bridge abasemakhaya bayetown, indawo enjengabo-Plumpt abasemakhaya kuma-rural baye-Plumpt, indawo ezingamatopo emakhaya bayemaphisa. So ngangananzelela abasegwanda emakhaya bahlangana egwanda town. Sile nkinga inkulu kakhulu kunzima esiqhekana ukuthi indawo zikhatshana. And indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izeki ngakakhanseli indaba ka-6 December ukuthi abantu bakithi bazobale chance ukuthi babe khona kuma village yabo bayiregister ema village yabo sasijabule kakhulu kanti uDuresilaka manje ukuthi sibona even ama diaspora ngezevakatsha emakhaya sasibe chamber lokuthi bazoregister ukuvota so yi problem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupha futhi abantu bakithi abangazithupha njengokwazi ukuthi kunzima okukhona masemathebeleni abantwana abaningi abazalwa e-South Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi segrawundi izizukulwana zilazithupha konke lokhu sesijabulile sithanda ukuzalungiswa kodwa hhayi silokudala okukhulu kakhulu.
Manje uhlupho lolu abantu bayenzani, bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithole ama-birth certificate bezithupha?
Sigqugquzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi okwamanje ochief labosebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo ikakhulu nganazelela dasile problem ye-transport izimoto ezithwala abantu siya kunendawo so siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abaza khona ukuthi baregister but inani lulutshwana kuhamba kuleyo ndawo ba indawo ezikhatshana kakhulu izulu kade liqalile kuna kuba nzima kakhulu ikakhulu imigwaqo abantu ukuze bayifika ethawini izimoto analezi ezikhona kuba nzima kakhulu so silobe nzima obukhulu kakhulu ukuthi nxa izekhi ngazange icabange kahle ukuthi besivulele kusenesikhathi saba le problem kakhulu ikakhulu nxa sinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lamavillage head izincwadi sabacela ukuthi babhale abantu abaningi bayakhala sifuna kakhulu ukuthi hhayi ezincwadi kasizitholi kodwa silokhu esikhala futhi sithi ababhale izincwadi bayefika kuleyo ndawo.
Kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini?
Abantu bayafisa ukubona bahlangana izinto esizenzayo kuphela kuhlangana kuma-structures ema-ofisini ethu sicheck-a ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano yokuthi abantu babe khona kasivunyelwa siba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa sinangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwa thinkile themba ukuthi into kuthiwa yi-COVID kayisebenzi but thina abasithanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo engingakutsho ukuthi abantu bethu abantu bonke bezimbabwe sebekhathele ngombuso okhona so bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshela ukuthi bakhitha sisebenze nzima ukuze sitshintshele umbuso okhona.
Lo umnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
If ZEC does not come down to the people ukuthi kona kube lula ukuregista ngoba umuntu osuka lapha eminyela ukuthi athole imali yokuthi agaja e-town afisise efambana lapha kulama ofisi ezek kusuka kube nzima and yiko okunye kwenza ukuthi kona abantu besigcine bedonda i-registration igcine ingaseyenzakali ngoba anto yabona kathesi already sikhuluma lapha koBulawayo we gain to lose ama-constituencies athize ngoba right now we've got 12. But in the number is registered to vote currently, we might end up selling 9 constituencies or something like that, which becomes a disadvantage to Bulawa in the province and then the city. Nothing that maybe it was a big slice of cake that was supposed to come in 12 pieces. So we have 9 pieces. So see, actually, my pieces are 3. Kunogwana in resource distribution, we are affect the province ngendlela enkulu kakhulu. So it's a worry definitely for us ukuthi iveki ayisenelisi ukuthi kuye phansi. But mina as far as I'm concerned, when I was looking into it and trying to carry, I think it's all about the resources ngoba angithi ibudget inkona i-announce parliament ayikapaswa lokupaswa kathesi in parliament ukuthi kona ibisicasuba implementable ukuthi kona uMinister of Finance acasa ukudispesa izimali lezi ngoba ukuthi bephume phela iZEC it's all about money, it's resources, it's fuel, it's all those things. So yinto ezikhona kumele sizigagele, so which means that thina ama-parties bani ngapha so kumele sicasa ukulobha with Parliament and Amalunga, the Parliament is about to speed up this process. I mean, I think that's one of the issues that is probably holding it back. It's just a total lie.
Abasakhula obezenelisa yini ukuthi bebhalise ngoba siyasibona bekhala ngencwadi lezi zama ID. Liyakele ukukhangelela khona lokho kwezithupha lencwadi zokuzalwa.
Yes, yes. Kakhulu sibili. And I'm happy ngoba the president himself actually announced in one of his Meet the People talks recently ukuthi bona can we have a registrar general's department easing up on a lot of formal requirements lana akade ebangela ukuthi kuna abantu bengathola amaphepha ama-documents abo afaneleyo. And I think we're going to have a situation where even Nyakwazi emakhaya vele bese kulula ngoba osapho lezi nto kuna bethu bevunyelwe ukuthi babhale incwadi zokufakazela umuntu ukuthi akwazi ukuthola ama-birth certificate and then later on izithupha and so forth. And I'm seeing that strategy coming into towns whereby the president saying no, let it not be difficult for anyone to acquire this. Ngoba kathesi as we know, abantwana asebezalwa lezi nsuku vele umuntu uhlezalwe ephuma empilo kwabana kumbe e-UBH kumbe ematade uhlephuma i-birth certificate i-absent number eyesithupha already. So kusiba lula ke lokwana kodwa sikhulumela laba abazalwa before that.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Hello Melika, libika ubana lizimisele ekubeni lethemba lokunikeza umuntu wonke inkululeko yokuzikhethela inkolo umuntu afuna ukuyilandela empilweni. Emazweni ayihlukene womhlaba sesinanzelele ukubana uhulumende baqhubeka behlukumisa, bebopha, ukwethusela lokubulala abantu ngezizathu zokuthi inkolo yabo kayemukeleki kulawo mazwe. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken. Uhulumende kaBiden Harris uthi uzimisele ekusekeleni lokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo ayifunayo empilweni ngokuthatha amanyathelo wonke okukhuza lokumelana labohulumende abephula lawo malungelo. Minyaka yonke uBlinken uba lomthwalo wokuqamba ngamagama ohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo abadingeka ukubana bakhuzwe kumbe bajeziswe phansi komthetho we-International Religious Freedom Act ngoba behlukumeza lokwephula amalungelo abantu ngezizathu zenkolo abayikhetha ukulandela. Lo nyaka uSecretary Blinken wazise ukubana eLebema, the People's Republic of China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, kanye leTurkmenistan njengamazwe asebonakale ukubana aqhubeka esephula ilungelo labantu nokuzikhethela inkolo abayifunayo. EPakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, leTurkmenistan, uBlinken uyekethise kancane izijeziso lezi phansi komusa kamongameli welizwe awuvunyelwa yilo mthetho we-International Religious Freedom Act. USecretary Blinken uphinde wafaka kuluhlu lokubheka ngelihlo lokhozi ele-Algeria, Comoros, Cuba lele-Nicaragua ngokuphathelane lamalungelo okuzikhethela inkolo. Uphinde wafaka kuluhlu lwamaqembu lenhlanganiso ezephula amalungelo lawa ngoba ele nkolo ayilandelayo melisana labalenkolo ehlukile kuleyabo abanjengamaqembu amalucatsha awe-Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarala, ababizwa njalo ngokuthi Houthis, abe-ISIS, ISIS Greater Sahara, abe-ISIS West Africa, abe-Jamaat Nasr al-Islam, wal Muslimin, labesi-Taliban. Inhlupho zokulondolozwa kwenkululeko yokuzikhethela inkolo emhlabeni jikelele okwamanje ikhutshwa ngabantu bona labo okumele bayilondoloze abanjengohulumende. Kutsho uSecretary Blinken, bakhona njalo abantu abakholelwa ukuthini kakula enye inkolo ngaphandle kweyabo emazweni wonke womhlaba. Laba bantu bafuna eyabo kuphela inkolo ilandelwe badale umona inzondano lokulwesana lalabo abalenkolo ehlukile kuleyabo abadinga ubana bakhuzwe. Elemelika lithi lizaqhubeka likhuthaza nokukhuza ohulumende bamazwe atshiyeneyo ukuthi afunge ukujezisa bonke abephula ilungelo leli, njalo lizinikele ukusebenza labohulumende bamazwe ehlukeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla inkolo ezehlukeneyo emhlabeni jikelele ukumelana lenhlupho zokuhlukunyezwa kwabakhetha ukholo olwehlukene labanye.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau murimi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.